sekutaura kwandakamboita isu tine mishina wakauya pamwe chete nemakids ayo wakabva kuLaxton. Iri ndodura rekutanga rinosvikira zvinhu zvese zvinenge zvichibva kuvanhu vari kunyoresa vari mumaruwa. Imomo ndo mazvino mandingati pazvinoitwa yatinoti consolidation pachirungu, pazvinounganidzwa pamwe chete zvozopfuura pamushina uya wandakambotaura unonzi weAFIS, automated fingerprint identification system, apo pazvinenge zvaakupepetwa zvinokuona kuti aya mazita abva mudura rekutanga iri mazita evanhu vakangonyoresa kamwe chete here, pane vakanyoresa kairi here kana katatu, vachibva vapepetwa vakanyoreswa kairi katatu vachiiswa kurutivi. Zvozoenda izvo museva yavichazogara imomo vatichachengetera voters roll yedu. Ndo mafambisirwo atichaita data redu kubva kwarinoitwa mumaruwa kusvikira tazogadzira voters roll.
Saka kutaura iko zvino muri kuchengetera papi? Maane mishina yese here yamataurai?
Hongu, mushina wekutanga dora redu rekutanga tinaro ndakambotaura kare kuti rakauya nemakits, pakangouya madvr kit yedu dura rekutanga ratoti consolidation server, rakatouya ratohorepo.
Saka chasara chii? Ndezverunyoro rwemaoko kana kuti mafingerprints chete?
Chasara ndeyo chiye chinozoona, chandati AFIS chiye chinotarisa kuti munhu uyu akanyoresa kairi here kana katatu. Icho chatichazoshandisa muna December tapedza kuunganidza zvese zvinenge zvabva kumaruwa. Ndo chasara chete ichocho.